ko bold akuno takatera like simazwai tati kuma tutu takaona ma messages aiuya pama pama computer noti tukushanda kumba tese saka yakangotanga ingorinyaya yekuti pane munhu ane futi ari mu parking lot pedyo ne storage storage chini 1 kilometer from kubva pa university saka taangofunga kuti pamwe inyaya yekuti munhu anga angori nepfuti muhomwe abatwa saka takangodzima manotices aya to akatombokanganwa asi munhu uyu akatanga magic akabva apfuura munhu muparking lot achibva apinda muchitoro so ndopatakatanga kunzwa panews kuti kune munhu ari muchitoro ane pfuti saka zvinhu zvekuti taingoignora because tichada kubasa tichada kumba tatiata kutedza kuti chinhu chiri kuitika and my news media anga asina information yekuti chii chiri kuitika muchitoro imomo
zvino sekuona kwamaita inini vanhu vari kuzvitora sei vanhu veguta renyu rebolda iri vari kuzvitora sei
isu chiitiko chikuru pa 50 years hapana zvati zvaitika zvakadaro mubolda mucolorado hongu kwakamboitwa nacolumbine kuma 1999 asi izvi mubolda city zvasa zvamboonika kwemakore mira makumi mashanu iwayi saka vanhu vanga vasina kuzvijaira kuti zvinoitika munharaunda yavo chitoro ichi chitoro chinoshandiswa nemastudent maprofessors vanhu vanoshanda pabolda saka vanhu vazhinji vanozivana ende vanosangana ikokoko vachizivana ini pandakauya inini kubolda ndaigara pedyo ndaitofamba kuenda kunotenga chikafu imomo saka vanoshanda imomo taigara ichitaura navo saka ndaitozivana community yangayakabata
chii chinokonzera izvi nai dokta chii chinokonzera zvinhu zvakadari zviri kuramba zvichiitika muamerica izvi
izvi ndiri kuona kuti inini mukatasawo kubva kwazvakatanga nevanhu vari kuzviita nemazera evanhu vari kuzviita uyu angaine 21 years makumi mairi nerimwe mukatasa akaita futi kuatlanta ndo makore acho iwayaya saka ndiri kuona kuti pane kusagarisikana kwepfungwa kuripo kuri kukonzera kuti ivo vechidiki nevamwe vave nepfungwa dzisina kunyatsokugadzikana and paine a means for that outlet iri violent ine inokonzera kufa kwakawanda ikoko saka ndikuona kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoungana like zvino wekuatlanda akasvita vamwe vaiona achiita saka munhu ari mentally disturbed anogona kukurumidza kudi kungofunga kuti ndo zvanofanira kuita kuti ndiwo ndiri munhu anozivikana ende vanhu vaazoziva kuti ndakaitawo something